Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 12/2020 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachiri vakaramwa mabasa takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries ana mukoti vakwanise kubhadharwa namukoti nemari inotenga nema US dollar avari kubuda.
Kuramwa mabasa kwevakoti nevana chiremba kuenderera mberi kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba uchikwira munyika.
Pane munhu wandamboenda kunge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kuti kuti anga aine utachiwana hweCOVID-19. Ndakanzwa fever inotyisa zvikuru naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiye mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 munyika wakwira kusvika pagumi nevasere kana kuti 18 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevaviri kana kuti 982. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanosvika mazana maviri nemakumi masere nemasere kana kuti 288 ichiteverwa neBulawayo ine vanhu zana nemakumi masere nevatatu kana kuti 183. Mashonaland Central ndiyo ine vanhu vashoma vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanosvika gumi nemumwe chete. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru zvisere nezvisere kana kuti 88,000. Kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera. Vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navana chiremba vave nemazuva makumi maviri nemashanu vachiramwa mabasa nekuda kwemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano vaAmon Murwira sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza dare reSeneti kuti hurumende yakazvipira kuita hurukuro nevashandi vayo vose kuti ivawedzere mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvamira sei muzvipatara.
Havasati vadzoka kumabasa vachiri vakaramwa mabasa vari kudzimba dzavo takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries ana mukoti vakwanise kubhadharwa namukoti nemari inotenga nema US dollar avari kubuda. Anova iyo mari yava kushanda muzvitoro nemapazi akasiyana siyana atinoshandisa patinotenga zvatinotenga zvokurarama sevanesu zvavakuda ma US dollar. Saka vana mukoti vachiri kudzimba havana chokuisa kumabasa, havakwanisi, havana capacity, they are incapacitated to report to work. Ndo mamirira chakaita zvinhu.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo?
Hurumende inofanira kuita nokukasika kuti igadzirise nyaya iyi nekuti muzvipatara munomira zvakanaka. Vanhu vari kutambura, vanhu veZimbabwe vari kuenda kuzvipatara vachida kunobatsirwa vechidzoswa kudzimba nekuti hakuna namukoti. Variko vacho vari kunetseka nokuti vobatsirwa sei nekuti vana mukoti vashoma shoma vakasara kuzvipatara.
vana mukoti vakuru tirikunzwawo kuti vakakanda mapadza pasi nemusi wechishanu. Vari kupawo zvikonzero zvipi?
Mamanagers, assistant charge, mametrons. Pari zvinezvi vari kuti vakutokundikanawo zvakutovanetsa kuti vaneta vane burnout, havachakwanisi kuramba vechiendera mberi vechibatsira nekuti zvinhu izvi zvareba, nguva yareba sitereki vana mukoti vasiko kumabasa. Saka tiri kuti hurumende kudai yakasika kugadzirisa nyaya iyi. Tiri kunetsekazve nekuti hurumende yakanyarara vadecida kuita kubvisa mari dzavana mukoti vari kuramwa mabasa. Izvi zvinhu zvatichiri kutarisa kuti zvabva kupi zvichienda kupi, ende zvinhu zvinotikatsamadza.
Izvi munofunga kuti zviri kuitirwei chaizvo?
Ndi zvinotaridza kuti pari kuita victimization neintimidation, kuchichidzirana, kufaridzana, kumbundiridzana, kwekuti vana mukoti vange vari vanhu vari kutya kuti vasataura kuti mari tiri kutambira ipani. Vana mukoti vari kuti hurumende kana iriyo decision yayada kuita iyoyo, vacharamwa mabasa vose nevashoma vacho vanga vasara vachienda kumabasa kusvikira hurumende yakwanisa kudzosera mari idzodzo dzevana mukoti dzatorwa dzisina kunga dzaiswa mumaaccounts avo.
Munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zvuru mazana mashanu nemakumi manomwe nemasere kana kuti 578,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vachisvika zvuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 12,989. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vadarika zvuru mazana maviri zvine makumi masere nemana kana kuti 284,000. Nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose iSouth Africa, iyo ine vanhu zvuru mazana maviri nemakumi matanhatu nevana kana kuti 264,000 vatapurirwa chirwere ichi kusvika pari zvino. Pavanhu ava panewo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama. Mumwe abatwa nechirwere ichi mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru, avo vanoti vanofungidzira kuti vakatapurirwa chirwere ichi neimwe hama yavo.
Ndakasangana nemunhu akange ainacho tese tisingazivi kuti anga ava ainacho, saka zvinove zvakakonzeresa kuti ndizenge ndichibatirawo chirwere ichocho. Saka muchidimbu ndo zvakaitika izvozvo.
Saka chii chakapa kuti muzoda kuenda kunovhenekwa kuti mune chirwere ichi here? Zvii zvamanga magunzwa?
Mukoma Blessing, chekutanga ndechekuti ndakaziva kuti pane munhu wandambenda nge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kuti kuti anga aine utachiwana hweCOVID-19. Chechipiri ndechekuti musi wemugovera ndakanzwa fivha inotyisa zvikuru. Zvisinei hazvo ndakakwanisa kuti ndinge ndichinwa mishonga yefivha, fivha ikapera. Asi zvakazongondiuya mupfungwa mangu kuti ndofa kuti ndiongororwe ndione kuti handina kunge ndabatira here chirwere chekorona. Naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive, ndinacho chirwere chekorona. So ndinokurudzira vanhu vese vari mudiaspora, nyangwe vari kuZimbabwe, kuti ngavambogara mudzimba, vasanyanye kubuda mudzimba kana pasina chakakosha chirifunwa kubudirwa.
Ko kune avo vanobuda vaine zvakakosha zvavanoda kuita, mungavapawo mashoko api?
Vari kubuda vachona ngavaise maface mask nguva dzese pavanobuda. Face mask yakanakira kuti kana uine korona haupe mumwe, kana mumwe ainayo hauitambire. Saka ngaigare yakapfekwa nenguva. Vanhu ngavashandise masanitizers, vasina masanitizers ngavashandise sipo nemvura, kunyanya mvura iri kumhanya. Kana chino mvura iri kumhanya ndokureva mvura iri kubuda, ingave muri mukapu, ingave muri papombi, isiri mvura inenge vachigeza iri mudishi. Ngaive iri mvura iri kubuda ichidarika vachigeza nesipo kwemaseconds anokwanisa kuita 20. Asi kana uchikwanisa kudarikisa 20 haisi mhosva, unokwanisa kudarisa maseconds anoita 20. Chimwe chandokurudzirawo vanhu zvekare ndechekuti ngavasashora mishonga yekumba yatinosinwa yemaflus.
Munga pamwenzaniso here ipapo?
Yekuti munozanganisa majinja, munozanganisa malemoni nezvimwe zvakadaro zvakaita seuchi. Ngazviitwe izvozvo, hazvirambidzwe, unokwanisa kuzviita sekuti zvino ndo zvimwe zvezvinhu zviri kundibatsirawo pakurwisana nechirwere ichi. Asi zvikuru sei, ngavagaramba vachibatanana nachiremba. Mazuva ano unotaurana nachiremba pafoni, pawhatsapp, sandi kuti unoenda ikoko kuna chiremba, unobatsirikana nyange uri kumba.
Sei mafunga kuti mubude pachena kuti makabatwa nechirwere ichi muchitaura pano penyuro ino yeStudio 7?
Ongo mkoma blessing, isu se leadership, tukulea uti isu se utunga miriri, tinotunga mirira vanu wadamu diaspora, tinotunga mirira vanu vano tenga ne kutengesa kunze kwenyika ya Zimbabwe. Tarisiro zhinji ye vanu, ivavo iri matiri uye mashoko akawanda, avano kwansa kubvuma, anenga achibva kuvanu vakaita sange isu tunovatunga mirira. Na inu zhozo, kune kuramba kurimo vanhu kuti aiwa corona iko, kana iri kweriko iko kwairi, vasinganzwisise vanhu kuti iriko zvechokwadi.
Saka sema fungiro enyu vanava vanozobvuma kuti iriko zvanyatsoita sei chaizvo?
Vamwe vanhu vanozokwanisa kubvuma chete kuti corona iriko kana anzwa munhu waanoziya anzi anayo. Naizvozvo ndaona zvakakodzera kuti ini semutungamiri ndibude pachena ndichiudza vanhu kuti corona iriko uye chinhu chandirikurarama nacho chandabatwa kuti ndinacho. Vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti vanofanira kuchengetedza zvese zvinotaurwa kuti vaite, zvakafanana nekupfeka mamask, zvakafanana nekugara mumbamba, sekuti corona iriko uye chirwere chinouraya, kana chikakudherera munogona kutopererwa neupenyu. Saka ndizvo zvakonzera kuti ndinge ndichibuda pachena ndichitaura kuti ndo chimiro chandinacho inini, sa Dennis Juru.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nemaviri ane zviuru mazana manomwe kana kuti 12.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi matatu nemana kana kuti 134,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri kana kuti 3.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 565,000. Vapora vachidarika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuoma zvakanyanya kwaita zvinhu munyika panyaya yekuwana mari yekunze kwave kupa kuti Reserve Bank of Zimbabwe ide kudzika mitemo yekuti vanhu vasainde kunotenga kana kutengesa mari iyi pamukoto. RBZ yakati yave kuda kuunza mutemo mutsva kana kuti statutory instrument inenge ichiti mari inenge yatengeswa pamusika wayo wemari kana kuti foreign currency auction ndiyo inenge yoshandiswawo pakutara mitengo yemuzvitoro. Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangujga kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vakawanda munyika vari kuchema chema zvikuru nekudhura zvakanyanya kwoita zvinhu, uku vachitambiriswa nedhora remuZimbabwe ravanoti riri kuramba richishaya simba zuva nezuva. Kunyangwe hazvo, RBZ yakavimbisa kuti kuunza musika wekutenga nekutengesa mari zvichadzikisa mutengo wedhora rekuAmerica pamukoto. Izvi zvinenge zvichiri kunetsa. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora makumi matanhatu nemashanu emunyika pamusika weRBZ uyu, asi pamukoto riri kutengeswa nemadhora emunyika makumi masere nemasere kana kuti 1:85. Mukuziya nezvedanho reRBZ iri, tabata Dr. Chitambara.
Zvoda kuitwa izvi zvekuunza statutory instrument inoita kuti vemwezvitoro wangu achi shandisa mari yemuno uye mari yekune dzimwe nyika ritori danho iroro kana takatarisa nyaya ye redollarization yanga ichiitika muekonomi zviri kukonzereswa izvo nekusamira zvakanaka kwezvinhu yatingati pachirungu chronic high inflation yakuita kuti vanhu vazhinji vasasununguke kunge vachiita zvemabhizimusi vachishandisa mari yemuno. Saka hurumende iri kutiraya kuda yatikati pachirungu kumopa foreign currency, especially zhinji yacho iri muinformal economy, kuti inge ichidzoka kufoma.
Asi izvi zvinoshanda here vachitamba?
Dambudziko riri kuitika nderekuti makaona imi kuti marate ari maofficial rate edu achiri pasi zvakanyanya tichienzanisa nemarate pamisika misika mitema. Saka zvinogona kuita kuti zvinhu zvinenge zvichitengeswa pazvinozochinjwa kuendeswa kumaus dollar zvinonge zviine mutengo uri pamusorosoro.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvoita kuti vanhu vakawanda vasade kushandisa maus dollar kana vachitenga mumaofficial markets. Saka think ndo dambudziko rinogona kuitika iroro, but iprocess yakutoita kuti redollarization yeeconomy iyenderere mberi.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare. Rimwezve danho ratorwa neRBZ nderekupa ZimSwitch basa rekuona kuti mari dzose dzinenge dzichishandiswa panhare mbozha dzinenge dzichifamba sei. Ko, izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Muponda.
Nyaya yatorwa neReserve Bank yekuti kambani inonzi ZimSwitch ndo yakuita national payment platform switch, inyaya yakanaka zvikuru. Inyaya inogadzirisa panga pachinyanyonetsa, nyaya yanga ichinyanyonetsa na hurumende neEcoCash pamafambiro emari. Chekutanga regandetsanangura kuti national switch inenge ichishanda sei. Kana vachiti pane national switch, zvinoreva kuti mari dzese dzine ichifamba munyika dzima mobile money nedzemabhengi dzinofanira kuenda through switch iyoyo, dzinofanira kupinda muswitch iyoyo kuti dzionekwe kuti ichibva kwauri ichienda kune umwe munhu, yopinda nemuswitch imwe yozosvika kwauri.
Izvi zvinorevei kune vanhuwo zvavo vamuponda?
Iwe semunhu ari kutambidzwa mari iyoyo hapana chaunoruza, hapana zvazvinokukanganisa. Hazviafekte veruzhinji zvaitika izvi, asi zvinogadzirisa yatinoti integrity neinformation trail yanga iripo. Nekuti zvaakureva izvo kuti EcoCash inofanira kunge ichijoina ZimSwitch. Saka mari yese inenge paEcoCash ichienda kune umwe munhu, inenge yakuonekwa kuti kwabva mari iyi yaenda nguva iyi yaenda kupi, yabatirwa nani. Izvo zvaakurevawo zvakare kuti ini kana ndiri kuTelecash kana ndiri kuOne Money ndakukwanisa kutumira munhu ari kuEcoCash mari, ari kuEcoCash akukwanisa kutumira mari kuna ari kuOne Money, zvichingoenda zvakadaro. Saka zvakuda kuti ini handichafaniri kumanikidzirwa kuvhura akaunti neEcoCash kana ndiri kushanda zvangu seni NetOne kana neOne Money ndichida kutumira mari. Nekuti switch iyoyo iri kutaura kuti munhu wese anofanira kunge achikwanisa kudyidzana neumwe, ndiyo anoti interoperability.
ZimSwitch ine zvikwanisiro here zvekuita basa iri?
Ikambani yagara iriko iZimSwitch. ZimSwitch hatingi yasarudzwa hayo kuti ite national payment switch, nekuti yagara ine ruzivo rwacho neinfrastructure yacho nekugara vachiita, nekuti system yavo ndozvayagara ichiita. Zvekuti mabhengi unoziva kana uri neaccount kusei kuBarclays Bank unokwanisa kutransfera mari kuendesa ku Steward Bank, ndozvo akuitawo futi mamoney transfer service.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuAmerica emumvura kana kuti Navy anoti ari kutambira mudzimai mutema wekutanga kutyaira ndege yehondo Lieutenant JG Madeline Swego. Ongororo yakaitwa nesangano remilitary.com inoratidza kuti vanhu vatema vasingasvike zvikamu zviviri kubva muzana ndivo vanokwanisa kuwana mukana wekutyaira ndege dzehondo dzemuAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, sundo rega, ene ndini maikove. Nasi mchirongwa, tine hurukuro na va Ashton Bumira, director wesanganore Youth Forum Zimbabwe. Tukubata nyaezo kura titira kurukurongwa neve mapato anopikisa, pamwe chete ne mamwe masangano, anotungamirwa neve chidiki, anotarisa nyaeze kuruira kodzero dzevanhu munyika. Avo varikuti mukupera kwemwedzi uno vanhu ngavabude neuwandu hwavo vachiratidzira varikugunun'una nenyaya yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Ngatinzwei maondero avabumira. Vabumira, ndino mukamuchira chirongwa. Tipewo maondero enyu pamusoro pezvedanho riri kuda kutorwa nevanopikisa pamwe chete nemamwe masangano anotungamirwa nevechidiki. Avo vari kuti musi wa31 aiwa murodhi ngatibudei neuwandu hwedu.
Maonero yedu isusu sesangano revechidiki muno muZimbabwe, tinoona sekuti danho riri kuda kutorwa iri nemasangano anopikisa hurumende harisiri danho ringanzi rakanyanyoshata, nekuti isusu tikatarisa bumbiro redu remutemo section 59 yemutemo wedu wenyika yeZimbabwe unobvumidza kuti vanhu kana vachinge vane zvinhu zvavanoda kuti hurumende inge ichiziva zvinenge zvichivanetsa zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe, section 59 inobvumidza kuti vanhu vave vachibvumidzwa kunge vachiratidzira murunyararo, vange vachikwanisa kunge vachiungana vachirakidzira vachiudza hurumende zvinhu zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe, nhunhwa dzavo dzavanenge vachida kuti dzigadziriswe. So isusu sesangano revechidiki tinoona sekuti mukana uri kuda kutorwa uyu hachisi chinhu chakashataba. Tinoona sekutoti isusu nyika yedu iri kutadza kuenderera mberi nemhaka yekuti vanhu vakawanda vanoona sekuti danho iri idanho rekuda kubvisa utungamiriri nechisimba. Aiwa, isa hationi semaonero iwayo. Tinoona sekuti kurakidzira uku chinhu chakanaka kuitira kuti hurumende ione ikwanise kugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa, uye kana isingakwanisi kunge ichigadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa ibve.
Vabumira, tinonzwa nhengo dzesangano rezanupf dzichiti munhu wese achange achibuda achiratidzira musi wa31 vachange vachizvitambisira nguva nekuti hapana chinobuda pakuratidzira apa. Muri kuzvionawo seizvi?
Tinoona sekuti kurashika pamaonero mashoko ari kutaurwa nevanhu vezanupf ekuti kuragidzira kuchaitwa kwakuna zvakuchabuditsa, tinoona sekuti kungozvisimbisawo. Asi isusu chishuvo chedu sesangano rinomirira vechidiki tinoti dai vanhu vezimbabwe takwanisa kubatana, takwanisa kutarisa zvinhu zvinoita kuti isusu tiwane tichadya, izvi zvekuramba tichingotsigira zvinoitwa nevakuru vanenge vachiita zvinhu zvinongogutsa ivo pamwe chete nemhuri dzavo, isu tichiramba tichishupika. Tinoona sekuti izvozvo tikaramba tichiita zvinhu zvakaita seizvozvo isu tichangoramba tichishupika, ivo vakuru ivavo vachiramba vachingodya. Tofanira kunge tichibatana murunyararo tichizivisa hurumende. Isu sesangano revechidiki zvatinoramba ndezvemhirizhonga, zvekuputsa mabuildings, zvekuputsa nekuparadza zvinhu ndo zvatinoramba. Asi kana vanhu kakana vachinge vane hunyunyutoka, isu tinoona pasina chakaipa kuti vanhu vanoratidzira tichitevedzera mitemo yakaiswa nevezveutano, sezvo tiri panguva yakaoma kudai yezvecoronavirus yakauya iyi.
Nemaondero enyu pane zvingabuda here mukuratidzira uko zvingazobatsira vechidiki veZimbabwe?
Hungu, kana vanhu vachibva kungorakidzira hapana chinganzi chingabva chatoitika chinobva chatooneka chinobatika. Asi tinoona sekuti kurakidzira kunoita vanhu uku zvakanaka chaizvo, nekuti zvinoita kuti vakuru vanenge vari kumusoro uku vanzwe, vaone kuti chokwadi vanhu chokwadika, vanhu vari kutambudzika. Nekuti munoona kana vanhu vakasarakidzira tikaramba takangonyarara, vanhu vanotofunga kuti kunyarara kwakaita vanhu ukuka nyika yese zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru sava Ashton Bumira nekupinda muchirongwa chedu. Mune Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, muineni Mike Hove, 8-9 PM mune Zimbabwe, pano pane penyuro yestudio 7. Vada kukurukura neni ndiripo paTwitter nepaInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Aiwa, muri yeZimbabwe chinopuruka chinomara. Tosangana nemusi wechipiri anokonekai nemufaro. Ndino wenyu Mike Hove, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Muneuka kuti zvondirapera mufundisi Dr. David Simango vakatudza pamusoro pesatanism. Sezvo vasina kuwana nguva yekunyatsopedza nyaya iyi, nhasi tavadzosa zvekare ndikatanga nekuvabvunza kuti kana munhu akapinda muchechi angaziva sei kuti kereke iyi ikereke yezvokwadi.
Mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru baba Wande. Chinoita kuti munhu azive kuti ichi ichokwadi, chokutanga munhu aziva chokwadi kuitira kuti kana nemadzichizouya azokwanisa kuziva kuti idzi inhema.
Munhu angaziva chokwadi sei?
Ndinopa mufananidzo wekuziva mari yezvokwadi. Kana kuine mari inonzi $20 bill, vanouyisa counterfeit kana kuti kunyepedzera, vanouyisa voyava $20 bill. Hakuna munhu anouyisa counterfeit $50 isati yagadzirwa neoriginal. Kutaura kuti iko chokutanga chinhu chakanaka. Chinhu chakanaka kana wachiziva chenhema chikazotevera unogona kuchiona kuti chachisi chezvokwadi. Jesu Kristu unotaura achiti iye kuna John chapter 8 paverse 31 neverse 32 unoti kumadzidzi vakanga vamutevera, imi mukagara musoko rangu muchava vadzidzi vangu zvirokwazvo, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Saka chinoita kuti munhu akunde kana kuti apinda panzvimbo ine masatanist ndechekutanga chikuru sakuziva zvokwadi. Unofanirwa kuti kana waberekwa patsva kana kuti uchida kunamata unofanirwa kuziva zvokwadi kuitira kuti ukazonzwa vhangeri rakatsauka hazvikutoreri nguva kuziva kuti zvahandizvo. Saka kana munhu zvino ukapinda panonamatwa unofanirwa kunzwa kuti vhangeri ravo riri kuenda kupi, vhangeri ravo rinosimudza Kristu here, nokuti Jesu unoti iye kana ndasimudzwa ndichakwezva vanhu vese kwandiri. Ari kusimudzwa here Jesu muchechi umu? Vhangeri iri riri kusimudza Jesu here kana kuti riri kusimudza vanhu kana kuti riri kusimudza mumwe munhuwo?
Pane zvimwezve here zvingatibatsira kana tisinganzwisisi patiri?
Kune chimwe chino futi chinotibatsira kuziva kuti chechi iyi haina kunaka. Chinonzi icho kunzvera mweya kana kuti discerning of spirit. Unogona kuona kuti mweya uri munoma hauna kunaka nokuti iwe unomweya wamwari. Saka iwe mweya wamwari uri mauri uchakuudza kuti zvinhu zviri pano hazvisi zvechokwadi nokuti iwe unenge uine chokwadi. Bheri rinotiudza richiti upenyu usingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi mwari, pana John chapter 17 paverse 3. Kuziva mwari ndihwo upenyu usingaperi, ndiyo dziviriro inokosha kuti munhu aregere kunamata namasatanist, munhu aregere kukwezwa kune zvakashata.
Chii chingaitwa kuti mweya wakadai usaenderera mberi?
Kunamata Mwari nokunzwisisa soko raMwari nokuturikira soko raMwari sezvariri ndiko kunokonzera kuti vanhu vaberekwe patsva. Saka pachiuya soko rokuti kuberekwa patsva, kuberekwa patsva uku kunobvisa vanhu mudzi wechakashata wokuti vatsvage kuita usatanist hwacho ihwohwo huipi ihwohwo vakwanise kuva vana vaMwari zvive zvisikwa zvitsva.
Izvi zvikakwanisa kuitwa nenzira ipi?
Taitichikumbira kuti vafundisi, vavhangeri vese vanoparidza vapfuurire mberi kuramba vachiparidza evhangeri inosunungura vanhu kuvabvisa murima kuvaita kuvawisa muchiedza. Jesu unotaura achiti imi muri munyu wenyika, muri chiedza chenyika. Saka pasina munyu, pasina chiedza, nyika inoparara. Saka naizvozvo kuparara kwayo inoparadzwa nomuvengi anonzi Satani, anotova nenhume dzake dziri pasi pano dzinoita kuti vanhu varasike, vanhu vaparare. Yoruponeso, nokuti vhangeri roruponeso ndiro rinoita kuti vanhu vaberekwe patsva, vave vana vaMwari, vave nomweya wakanaka, vave nomweya wokugarisana zvakanaka, vave nomweya wokuziva Mwari. Ndo chinonzi kuchikristu kubva muusatanism. Uri kuda kutonga pasi rose, uri kuda kuparadza vanhu vakawanda. Ndo masoko atingataura kwamuri baba Hwande pamusoro penyaya yesatanism.
Nemashoko iwayo vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Dr. David Simango ndichirimba kuti tsananguro yavo yabatsira vazhinji.
Tinotenda zvikuru baba Hwande, Mwari akukomborerei.
Ini ndini Tanonoka Hwande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC GT. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNtulikazi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Selefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usubemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi kusasa izakwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamabandla ezombusazwe.
Ulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi baprovide ileadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthulela izweni.
UMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers labanye bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa.
Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe okulabantu phose bafika inkulungwane 982 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19. Odokotela bathi kumele abantu bahlale ezindlini kumbe uhulumende aqinise uhlelo lokuvalela uZulu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi selikhuphuka inani labatholakala belo mkhuhlane weCOVID-19 phakathi kwabantu abahlala eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi kulabezempilakahle asebetholakale belo mkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo lezinye indawo eMathebeleland. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngenhlelo ezijiyeneyo eMpilo Hospital uthi kukhanya ngani uhulumende uza kuthula olunye uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane. Yikho ngiyabona i-lockdown njengoba lapha asila ma-vaccine njalo abantu bangani ukuya ezibhedlela lapha ngani kuyahlupha ezibhedlela. Yikho mbona ukuthiwa yikho ukuzivikela kokugcina lokhu ngesithaba ukuthi i-last defense. I-lockdown umuntu uyazihlalela endlini yakhe lemuli yakhe engaziwazi wazifaka engozini ukuthi anompole lo mkhuhlane. Kusiya ngaphambilini ngake ngatshela abantu ukuthi bathenge izindlubu zabo lokudla okunye befake endlini bagcine ngoba le lockdown uma ibuya izabe kuthiwa i-hard lockdown. Ngiyabona namasotsha engaphume bephandle ukuthi abone ukuthi abantu bahlezi ezindlini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kuvikela uZulu ukuthi kulakho ukuqinisa isiqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. UDokotela Ngwenya uthi abantu kabalandeli uhlelo lolu ngemfanelo. UDokotela Ngwenya uphinde wathi kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu kabalandeli lokhu okwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Kutholakala ukuthi liyalokhu ligxokozela liphefumulelana emalayinini lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks lijiya amakhala yena ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma-quarantine centers.
Kulabantu abaningi abethuswayo kumemetheka komkhuhlane lo. Omunye wabo unkosazana Caroline Moyo.
Abantu kumele bahlale ezindlini belandele imiyalo abayitshelwayo, hayi ukuthi begcwale yonke le ndawo. And layo le ndaba yokuthi kuthiwa abantu belokhu be-smart la besiyalela le yikho kwenza ukuthi umkhuhlane nalo umemetheke. Abantu kabahlale phansi.
Umnumzana Mthokozisi Sibanda ulombono ofanayo.
ukuqakathekile ukuthi abantu bavikele ukuhamba okungelasidingo. Umuntu aphume siyathenga lokho akudingayo okuqakathekileyo, abantu bahlale bevikele ngaso sonke isikhathi. Okokunatha, siyanatha amajinja wona lawa njengoba besitsho abanye, lawa amalemoni wona lawa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Khuphe.
Mina vele kakhulu ngazizwa ngathi angisazizwa kahle kahle. Vele ngizinathela icina elelelele enkukhu, ngiyazinathela icina. Ngesingami ngingazi omunye umuntu, mina ngesingami. Hayi, kangiboni siluvikelo lwangkhona ukuthi sifake ama-mask. Kuphela le shorting distance kuphela. Zwi akulokunye okungumuthi, umuthi wakhona ukuthi sizivikele kuphela, sizinanzelele thina lapho esihamba khona. Lalapho o distance, distance yiko bakhuma nge distance, i 1 meter, 2 meter. Yiyo ongazivikela ngayo, yiyo i treatment ye coronavirus le mask.
Umnumzana Thabane Ndlaba laye uthi uyawesaba umkhuhlane lo. Ngakho ke unatha okuthiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we COVID-19. Loba kungani awudokotela besithi lokhu akwenzayo akusebenzi?
Ngicabanga ukuthi le nto le isimbambe yaze yamphinda. Kodwa lokho ngizelapha. Kodwa ngisho ukuthi ngiqinisile ngalokho, ngiyafanisela nje ngoba ngithe ngithatha ukubheka ukugula esengike ngakugula. Ngima ngiqathanisa nempawu ze-COVID, cishe kuyafanana. So mina nje ngoba ngibe ngikwenza, kakhulukazi ngigxila emalemonini. Ngiyethatha nomhlafutho wona lo bawazi abantu. Ngiwubhoyila ngihlanganisa namahlavu avocado, ngikuphuza. Bese ngithatha into ezifana nabo-Vicks, nabo-Menthol, ngifutha laphana. Lokuthana ma kade ngikuphuza, bengikuphuza ngihlanganisa le medi lemon. Yes, kanye le-lemon juice, ngifaka nesitoni phakathi. Kwangisiza kakhulu.
Umkhuhlane lo usubulele abantu abafika phose amathumi amabili 18, kuthi njalo abedlula amakhulu amathathu 320 sebesilile eZimbabwe.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele, naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano lwamabandla ezombusazwe kusasa yokusungula ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso le, umfundisi Lazarus Khanye, walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ubambekile. Kodwa abaziyo ngokwenzakalayo bathi inhlanganiso le izakwenza umhlangano leziphathamandla zamabandla aphikisayo kanye le-ZANU-PF. Umhlangano lo ozakwenzelwa eHarare uhlose ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisayo le-ZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sisiphoswe lomfundisi Angliston Sibanda.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba-provide i-leadership, bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthula elizweni, kuyinto ebukekayo kakhulu. Nxa singakwazi ukuthi kuhlelwani, kodwa sikhangelela ukuthi babuthelele abezobahlale phansi nabakhokheli bezepolitiki, abantu bacacise ukuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni, ngoba isimo sibi, abantu bahlukene.
Kubona ngani kuyaphumani emhlanganweni lo?
Akumele ngakwehlule, kumele sikhulumisane size sithulane lapho sesehlulana khona. Sihambe sithuthele ebhandleni sibulane izinto, sidulane, kuzamele ekucineni futhi sizaphinda sihlale phansi sikhulume. So kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana, singakazi sathinte ezandleni. So ngicabanga ukuthi
Lo ngumfundisi Angiston Sibanda obekhuza le Studio 7 eseHarare. Abantu abaningi bakhalela umdeni kaPatricia Majalisa osanda kubhubha kule South Africa. Isikhulumeli sikaMajalisa sithi umculi lo ube nesifo sesibindi. UMajalisa wayecula ngaphansi kwenkampani kaMuyi uDan Tanda ebizwa ngokuthi iDalom Stable. Wacula ingoma eziningi ezigoqela ethi Akulalwa Ziyawa. Wenze umcimbi wakhe wokugcina eZimbabwe enyaka enye. Omunye wabadabuka enhliziyo nguMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers.
Ngithi nami angibhodlela emswaneni ngokushiwa udadewethu Patricia Majalisa obecula idisco. Patricia simazi kakhulu la emculweni ngoba besebenza naye egalo ekhampanini eyodwa sirekhoda ndawonye sisonke noSplash. So as a Soul Brother sithi ke umphefumulo wakhe malala ngoxolo efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlanga lungehle.
Omunye njalo nguFred Gwala owaziwa ngokuthi uMadamara.
Ngizwise ukuzwelana nomndeni kaPatricia Majalisa njengoba andlulile. Inhliziyo ezibuhlungu usiye ngokukhulu kuzuma umuntu besimthanda kakhulu. Mina ngiphefumile naye kakhulu esteji neSplash noDan Tanda sishare isteji. Bo umuntu orayithi kakhulu.
Uyakhala lo majaha wodwa Ndlovu owaziwa kwezemiculo ngokuthi nguJays Marabini.
Hey Nyilusizi, ngithemeka amadolo bantu bakithi ukulahlekelwa liqhawekazi emculweni wedisco. Ukudlula kwaPatricia Majalisa kundabula inhliziyo kakhulu ngoba ube ngumuntu oletalente elinye elimangalisayo. Asesiza kwezomculo njalo ungumculi ohlale kakhulu kakhulu emculweni wazinikela impilo yakhe yonke ukuthi abe ngumculi. Ngakho ngikhala labantu bonke beAfrika kakhulu eSouthern Africa leseZimbabwe ngoba bethandwa kakhulu eZimbabwe, South Africa, uBotswana. Ngidlalela amashows amaningi kakhulu lapha koBulawayo. Was it all? I remember was Godin in the evening, Sibyl told me to eat a tall eye. Makoga went back, it's like a Gakulu, 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 Gakulu. City Imuli, Yagumacha, I say it to Zegi, Lavonga Bantu, Abatanda Umkulu, Patricia Majalisa, City Aloslanga Lungeslanga.
Baqinisile abadala nxa besithi isitsha esihle kasidleli. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 lagu 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sekulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi lantathu 12,740,971 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Abantu abafika phose amakhulu ayisithupha 565,716 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abedlula izigidi ezintathu asebetholakale belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu labo sokubhubhe abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 134,815. Ubongameli Donald Trump ubonakale ngomgqibelo wokusihlwa egqoke imask yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi sithekelela abakubuthu abalimeleyo esibhedlela se-Walter Reed Medical Center eMaryland.
uTrump bengavumi ukugqoka imask esithi kayimfanele. Kukhanya besenzela lokhu ukuthi kuvulwe amabhizimusi, izikolo lezinye indawo kulandela ukuvalwa kwawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo mfelokazi umama ubekezela Sibanda. Uhlala khona kaleke eKezi ukuthi uyahlupheka ngoba kulomntanakhe ongani kakukhanyi lokuthi kwenzakalani egumeni. Sikwazi ukuthi lokhu kungabe kungoko izinto zesintu kumbe kulokunye.
Umqalisa wayephongu kwenza nje into ezingaqedakaliyo engakhulumi. Kodwa owakhathesi uthi kulo muntu omlandela emuva ethi uyakwatsha ethi kami emini nxa iphi yageza into leyana ithi ka ifuna ukulala laye. Into leyana iyamsebenzisa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Nxa yena esitsho uyalabhula ukuthi kahambe geza, hambe watsha, hambe klina, asukume ungalali, sukuma ume.
Wini elakwenzayo ukwenza ukuthi lilungise khonokho okukhathaza umntwana?
Ngizamile izindlela eziningi. Ngamhambisa kibo kwakhe, bathi bona akababoni lutho. Ngangena emachurch, ayi ngehluleka. Ngangena ebantwini, ngehluleka. Yikho senze ngicela umphakathi khonapho kuma studio ukuthi ngicela ukuthi ngincediseke, sengihluphekile ngalomntwana. Lo ngumnyaka we-16-17 ngiloku ngizama. Yikho senze ngibhalela kulolu hlelo ukuthi ngicela ukuncediswa, imizamo yami yonke esengihlulekile.
Inamba zami 077-401-2622. Mphinde 077-401-2622.
Hayi ke ulomhla sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu usuku zonke. Ngithemba lokuthi siyadibana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Sibonge umama umfelokazi ubekezela Sibanda ohlala khona ngale eKezi bese sikhokha laye lamhlanje kuhlelo lolu. So kuyisikhathi sabasakhulayo.
Yebo 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 mthakazi omuhle Zimbabwe omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka-31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene esidaladeni. Kuhlelo silomnumzana Jingani Shoko wenhlanganiso yezinasu kanye lomabutho moyo owebandla elibusayo ibandla elezanu PF. Saqala ngokuzwa umbono kamabutho moyo bese sigqiba uhlelo ngengxoxo esenze lo Jingani Shoko. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho malana ngalolu daba. Mabuso siyezwa abanye besithi bayakhangelela ukuyotshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi abathabanga ngesimo somnotho, hayi ukukhipha umongameli emasweni mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho? Hayi, sikuzwile mabotho, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Hothi sizwe umbono kaJingani Shoko owezinasu. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo, asizweni umbono wakho malanga nalolu daba.
Ngikubona kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantu behambe bejengisela mayelana lomumo okhona ezweni lakithi, ngoba sibona ukuthi izinto azimanga kahle. Wonke umuntu usedubeka lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu sabavotelayo yibo abantu abasesibisela emuva. Ukutshengisela lokhu abantu kumele beqaphele ukuthi kule COVID-19 yona ethiwa yi-corona, of which iyafaka abantu at risk. So basically i-outcome yokutshengisela leyi kumele ibe yiyo ezakwanisa ukuthi abantu
bebe yibo abaza kwanisa ukuthola lokho abakutshengiselayo, not ukuthi kube yinto engaba nealaba abayenza ipolitics.
Shoko siyezwa amalunga awebandla leZANU PF bekhuthaza uZulu ukuthi ahlale emakhaya ngenxa yokuthi ilizwe lilokhe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Thi ukuphuma abantu besiyotshengisela ngobuningi babo umhlaka 31 kuyabe kuphula umthetho we-lockdown. Ukubona njani lokho?
I-government yethu yeZimbabwe xa ikhuluma nge-lockdown ithi yona i-lockdown is meant to benefit ama-citizens. We have seen ama-decisions being made by the government during i-lockdown. We have seen key political decisions being made by the government during lockdown. So yona i-government xa sithi abantu ngeke batshengisele ngenxa ye-lockdown, so is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama-decisions ngesikhathi se-lockdown? So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku-constitution, basically we are saying people should go and demonstrate.
Hayi, isikhathi sesifike kumaNgoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba, sithanda ukubonga uMabuso Moyo kanye loJingani Shoko ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi sesifike kumaNgoyi, kodwa singakagcika uhlelo. Lingakhohlwa phela Zulu kandaba ukuthi sizabe sisonke ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo D-Connection, 8-9 p.m. Zulu kandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lapho ungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3, yoni username yami. Bona lokho namhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe Mabutho Jingani. Siyabonga ngokungena kuhlelo Zulu kandaba. Mthwaka komuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe. Sike sithethe kancane sinikele lithuba uNtukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtukamele Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kuJakobe ichapter nga 1, ngibala ke lapha ngisukela kuverse ka 6. Ithi yona, kodwa kacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqutshwa lizuluze ngomoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uzakuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi uJakobe ukhulumisana lathi ngokuthi empilweni lapha nxa sithandaza kuNkulunkulu sihlangana lodaba lokuthandabuza. Nxa siqeda ukuthandaza, iningi lethu sabe sifuna ukuthi uNkulunkulu ahlaphendule khonapho, ngoba into esifuqe saze sathandaza iyabe ivele yona ifuna impendulo khonapho khonapho. Ngakho abantu abaningi kungahlala singatholi impendulo evelela kuNkulunkulu, kuyangena ke ukuthandabuza. Ukuthandabuza lokhu kulethwa ukuthi nxa kuhlela isikhathi esiningi uNkulunkulu singatholi impendulo, umuntu ugcine ecanta engqo uNkulunkulu njalo, kasoze amphendule uNkulunkulu, kasoze enze lutho. Okwesibili ukuthi nxa sikhangele isimo sento lesiyithandazelayo, isikhathi esiningi iba njengobhola yakhe, siyabe into enkulu. Abanye ikuswela imali, ngathi kunje engxenye umnikazi wendlu sebuye wafika wathi kuwe, ngekela nje ukubhadala irenti yakho kusasa. Amfunda kufica la, nxa suthandaza kuNkulunkulu uthandaza uthalazi ukuthi kambe shuka umuntu lo ngasozafika ngixotshe khona manje. Kodwa ke into eyabe ifunakala ukuthi loba kule pressure yona leyo, lukholo kuNkulunkulu, ukuthi ukholo ukuthi uNkulunkulu uzakwenza lokho akuthembisileyo. Lapho uJakobe uthi ngakho ke nxa wena uthandabuza awungeke wathola lutho kuNkulunkulu. So kuthandabuza kuba yisitho esikhulu kakhulu kumthandazo wethu lokuphendula komthandazo, ngenxa yokuthi uba njenge
vingo, oluselwandle, oluphetshulwa ngomoya ngapha nangapha. Njalo uthi yena umuntu onjalo akatholi lutho kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhangela ukhangela inhliziyo yakho, ebona ukuthi inhliziyo zombili. Ngapha ucabanga ukuthi ngithandaza kuNkulunkulu, ngapha ucabanga ukuthi mala ngigijimele ngalo kulenyanga, ngapha ucabanga ukuthi kulomunye umpostori ngalo yakangcwethi. Awusakhangeli uNkulunkulu. Abula dubu ukuthi uhambe uyecela kubafundisa umthandazo ngoba bathandaza labo bebuyiza igama likaJesu Kristu kuright. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhule wena uze ufike esigabeni sokuthi uyakwanisa ukuthi uzicelele izinto kuye ube lokholo lokuthi uza kuphendula akunike lokhu okucelileyo. Kumele uthandaze ulandelela ilizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu yena uphendula izinto eziphakathi kwelizwi lakhe. Ngeke wacela into engaphandle kwelizwi likaNkulunkulu kasoze ayiphendule leyo nto ngoba uNkulunkulu ukhangela ilizwi lakhe ukuze alifeze.
Akuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeni. Baba, siyavumelana labazalwane abalaleleyo ngalesi sikhathi ngezidingo zabo ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu ngegama likaJesu phuthisa-ke lokhu abakade bekuthandazela bekucela benzele kuhle abantu abakho bebekwazi ukunguJehova ongatshintshiyo ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile nkomo. Loga Patricia Machalisa City Gala de Ngokuthula. Singakagcini uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Sebesingaphose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusasa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. uMoses Ngwenya labanye abaculi abalodumo bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM
apo tinokupai nhau muriri.